manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica vari muZimbabwe panguva iyo kukandirana makobvu nematete pakati penyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwaMahachi kuManicaland vamiswa zvakare pamberi pedarira Major Street nhasi. Mapurisa uchengetedza mumwe mwana ane makore matatu mujeri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weZimbabwe USA Business Forum watanga muHarare nhasi uchipindwa nemakambani akawanda pamwe nevana muzvina bhizimisi vakabva kuAtlanta, Georgia muAmerica. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica ava vari kutsvaga mikana yekusima mari yavo muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSadag. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuva mana uyu, sachigaro vesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina, vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwavati kwakaderera.
Tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica dzigare pasi dzirambe dzichitaurirane, vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other. Kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizimisi pakati penyika mbiri idzi, hurumende dzese dzinge dzakakosha kunge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vari kutungamira chikwata chabva kuAmerica cheAtlanta Black Chambers vaRicardo Berries vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe sezvo pasina ruzivo rwakakwana rungape kuti kuchizana kuve nyore.
So we want to understand the opportunities, the other opportunities that exist.
Tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munyadze technology zvicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu.
Mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaTedious Chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani kuAmerica akasununguka kusima mari dzavo muZimbabwe vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi kwange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau.
Zimbabwe sekuti ava vanoita mukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti Zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo.
Vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neAmerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kudyidzana.
Tine tarire kuti vanhu vemabhizimusi vachatora iwo yomukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here and zvichabatsira here. Iye zvine zvati hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika, the tag or the brand yedu inongoramba yakasviba.
America yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori. Sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizimisi munyika yeZimbabwe Investments Development Agency ZIDA vavusisa mwoyo vanoti vanoona sokuti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanganisana noreleba Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kudyidzana kwayo neAmerica.
Kurerutsa business environment. Zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemitengo kukwira kwemitengo yezvinhu, high inflation, even mataxo yedu chayo anofanira kunge achiitwa fine tuned.
Chikwata chekuAmerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa, kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe. Uye CEO Africa Roundtable Zida pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina pachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizimisi pakati pemakambani emuno nekuAmerica. Vakafanira kubata chinzvimbo chegurukotarinwa nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Dr. Stembiso Nyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda paZimbabwe US Business Forum. America ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese, asi kutengeserana kwayo neZimbabwe kuri pasi zvekuti mukati memakore gumi apfuura Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica chete, $600 million, iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica $400 million panguva imwe cheteyo. Muna 2022 na 2023 pane makambani maviri chete ekuAmerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe, uye gore rino pane makambani matatu chete anyoresa kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwaMahachi kumaNikaland vamiswa zvakare pamberi pedare raMajor Street nhasi. Asi nyaya iyi haina kuenderera mberi zwakare sezvo vechipinge Road District Council varikunzi vari kuda kudzinga vagari ava kuti vavake dhorobha vasina kutumira chapupu. Taedza kubata mumwe mukuru mukanzuru iyi Eva Robert Zirasha vakati titaure nava Blessing Mamvosha vanova mukuru muChipinge Road District Council, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamwe vanomirira vagari vesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Nasi kwanga kuine dare ranga riri kuenderera mberi yatingati trial nekuti vatambouya ndingati zuva rechitatu. Nyaya yanga yakamisa kuti zvinhu zviende mberi ndeyekuti paidiwa mufakazi anenge akamirira chipingerera district council kana kuti tet haana kubvira auya. Saka dare razonzi ridzoke zvakare musi wa 18 vachiti kana pasina vafakazi vanenge vauya vakamirira hurumende kana kumirira chipingerera district council nyaya inenge yakurasa. Ndingati ndomamirira zvakada nhasi vanga vauya kudare vanga vari makumi maviri nevashanu vainga 25 vakambouya, asi pakani vamwe vane 10 vakambouya zvakare. Vakanzonzi vakungomirirwa vese iri nyaya one chete.
Ivo vekukanzuru yechipinge vari kupa zvikonzero here zvekuti sei vasiri kuya kudare?
Zviri kuitika vazuru ndezvekuti nyaya dziri kupuwa vagari dzakangosangana-sangana. Inyaya dzekuti vechipinge radhisiti kanzu havana mapepa anoratidza kuti nzvimbo iyi yavari kuti vagari aya kugara zvakanaka inonzi chii, uye vanhu ava vakapara mhosva ipi. Saka dzingori nyaya dzinenge dzichikotaurwa zvadzo, asi vechipinge radhisiti kanzu kare havana chinokatika chingapa vagari mhosva nekuti vagari ava inharaunda yavagari vachingogara ndo vatori nematsamba vanobhadhara mitero kumatrotospilders ava kumadzimutape. Saka zviri kuoneka pasina kuti angambouya kwekutanga anga akamirira hurumende watingati state akabvunzurudzwa zvekuti dare ratinga richingoseka nepaaitaka nyaya dzekuti aiwa ivhura purezidendi zvongozi chititaurira kuti ndezvipi zvinoratidza kuti ivhu iyi nderenyu uye migani inotangira pachinda papi. Saka ndinoona kuti vanenge vakamirira state kana kuti vakamirira avabhicha vakwanisi kuya kudare nekuti nyaya dzavanoshandisa nedzekungotyisidzira nekuti ai asi uri mudare vanenge vasina humbozi kuti vanhu vanga vava kuti vaseka nekuvatsvimira. Saka ndinoona kuti hapana angakwanisa kuuya achimiririra RDC kana kumirira nekuti anenge achitsvirirwa nevanhu vanenge vari mudare. Saka kuona kwangu zvichangosvika pakuti handisisiri pane angauya kuzomiririra state.
Saka vanhu vangani vari kuda kubviswa pane kanzuro iyi?
Vanhu vari kuda kubviswa vese pamwe chete kwaMahachi vanga vari 406 ndovanga vakapiwa matsamba makumi marongomuna nevatanhatu ndovanga vakavapuwa tsamba. Asi ava vanga vari kuenda kugara ava tingati 25 ndeva vanenge vakangoita kumiririra patingati marepresentative nekuti magweta edu anga awe ni nyaya zekango fauna tinga wendi mnuweze kukoti ya tinga ki administration ye kodi nenge ya difficult nenge waka wandi kataka ava ingo ya vari assemble ya kumilia wangu wa gari wose ase kuona kudu mafambira tanya ya mkari anangura liga pachina kuti haa mbari haringa kwa nisi kuona wa gari vayi nye mosha ito ni nyaya ingata kutu gaziriswa boys putas kwa nyaya zemi kiemu ziriswa kwa zakanaka nekuta hurukuro yekuti zosambiswa se
Mukuru wesangano rinomirira vagari re Platform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vari parunare kuChipinge. Mapurisa anonzi akachengetedza musunga mwana ane makore matatu kwemazuva matatu mushure mekusungawo ambuya vake nevamwe vairatidzira kusanganisira mwe mudzimai ainge akazvitakura kuHonde Valley Manicaland achivapomera mhosva yekuratidzira pachikoro cheSagambe Primary School. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu ndokuzobudiswa musungwa nemusi wechishanu. Mapurisa akavapomera mhosva yekukanganisa kuitwa kwemabasa echikoro pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vagari ava vainge vachinyunyuta nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa kwaiitwa nemukuru wechikoro ichi vaIvans Mwaturura. Vanhu vairatidzira vakadozobuda mujeri mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapindira. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti kana nyaya yave mumaoko emapurisa havachakwanise kutaura nezvayo vakati tibate mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vatatenda sigauke.
Kukutika ndezvekuti pane vabereki vanobva kunzvimbo inonzi Sagambe kwa Mutasa. Vabereki ava vanga vane zvinyuto zvavo zvavanga vachida kuti vapetisheni kuva officials veeducation nevakuru vechikoro vanga vari panzvimbo iyi. Saka mukuda kuisa zvinyuto izvi zvavanga vanazvo vakazosangana nedambudziko rekusungwa mushure mezvinzi vanga vachikonzera yatinoti iyo disorderly conduct pachirungu. Saka mukusungwa imomo pakazosungwa madzimai maviri nevamwe varume vanokwana kuita 4. Pamadzimai maviri apa ndopanga pane vamwe mbuya vanga vane muzukuru wavo neumwe mudzimai anga akazvitakura avakazowanikwa vakazochengetwa paRuda police station.
Mapurisa pamutemo ane mvumo here kuti anga achichengetedza tichitarisa mwana mudiki akadai?
Tinenge tisingatarisire kuti zvakadai zvinge zvichiitika nekuti tinotarisira kuti kuchengeta munhu mumusungwa inzira yekuti munhu azoiswa pamberi pedare. Hatingatarisiri kuti mbuya vane kukura kwavaita uye nemuzukuru nesituation yavangada munhu angada kuiswa muusungwa. Zvikuru sei takatarisana nenyaya yekuti mhosva yacho yavanga vachipomerwa yedisorderly conduct haizi mhosva inganzi ine udzamuro huremu hungazoita kuti munhu anga achichengetwa muusungwa. Saka taitotarisira kuti kumwe zvekuda mapurisa aizovapa yambiro kana chenjedzo kuti munodiwa kuti munge muchizoenda kudare vozouya vachizoenda kudare vaita arrangement kana vaitawo kugadzirisa kuti mwana awana anenge achiwanda achizotarisira mwana. Zvekuzoti mubereki nemwana zvese zvinge zvafanana nekubata tsuro negwenzi rayo mwana anosvika panguva yekuchengetwa mutapwa nekuda kwekuti mubereki kana kuti ari kumuchengeta ari kupomedzerwa mhosva.
Saka nyaya iyi yamira papi pari zvino vachaenda kudare here kana kuti
chishanu musi wa8 takaenda kudare tine mutarisiro yekuti vachaiswa pamberi pedare. Asi mushure mekukurukura nevanochuchisa mhosva vachuchisi vakaona zvakakodzera kuti nyaya imboiswa padini vanhu ava vakaiswa pamberi pedare vachiwedzera kuzofeya feya yatinoti iyo vanozoita zvekuvasamona.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatatenda sigauke vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe, Malawi neZambia dziri kukundikana kuchengetedza kodzero dzemadzimai anotenga nekutengesa zvinhu kune dzimwe nyika kana kuti informal cross-border traders. Izvi zvabuda mugwaro idzva raburitswa nesangano iri. Madzimai anonzi anorohwa kumbunyikidzwa munyaya dzepabonde kutyisidzirwa nezvimwe. Izvi zvinonzi zvinowanzoitwa nevashandi vehurumende uye vamwe vanhuwo zvavo. Amnesty International inoti nyika nhatu idzi hadzina mitemo yakati simbei inochengetedza kodzero dzemadzimai uye nyika idziwo hadzina kuisa runyoro rwadzo pachibvumirano cheInternational Labour Organization chinochengetedza kodzero dzemadzimai nevashandi kana kuti ILO 2019 Violence and Harassment Convention. Taedza kubata gurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa asi vati vanga vari musangano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association.
Upfumi hwemuZimbabwe nemararamiro emuZimbabwe mazuva ano aoma. Nzira yatinokwanisa kurarama nayo ndiyo yokutengesa, ndiyo yakutorwa nemadzimai akawanda kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Asi kana vasvika munyika dziri kunze dzakaita seSouth Africa kana Zambia, kana kuti kana vakubva munyika idzodzo vakudzokera kuZimbabwe vasvika munzvimbo dzakaita sepabhodha, vari kumanikidzwa kubhadhara mari dzavasingakwanisi kubhadhara. Zvimwe zvokuti kana vakabhadhara maprofits ose anopera. Kana achinge asingakwanisi kubhadhara mari idzodzo ndopavanenge vazombunyikidzwa kuti vapinde panyaya dzepabonde. Kana vachinge varamba ndopavanenge vakutonzwawo vachishungurudzwa nemaofficials egovernment, kana kuti vanogona kungosaidzirwa kuvanhu vanogona kuvabira vavatorera zvinhu zvavo.
Saka zvamuri kukurudzirawo hurumende dzemunyika idzi kuti dziite kuti musarambe muchimbunyikidzwa zvakadai?
Tinokumbira kuti hurumende dzemunyika idzi dzikwanise kukurudzirawo vanhu kuti varemekedze kodzero dzemadzimai. Mudzimai munhu anofanira kupuwa chiremerera, munhu asingafanire kuvhunyanyidzwa, munhu asingafanira kushungurudzwa, asi munhu anofanira kuremekedzwa. Maonero edu isu madzimai tine basa rakakura. Kana zvichinzi musha, tinenge tichiti hakuna musha unomira pasina mudzimai. Kuti zvinzi nyika yamira, nyika iyoyo haikwanisi kumira pasina madzimai. Saka tinokumbirawo kuti vatungamiriri venyika idzi dziri kushungurudzwa madzimai vakwanise kukurudzirawo vanoshandira munzvimbo idzodzodzo dzakaita semabhodha kana kuti kumabhazi kuti vakwanise kuremekera kodzero dzemadzimai. Hakuna mudzimai anofanira kubatwa nenzira inomushunguruza vanhu vachingotarisa vasina zvavanokwanisa kuita, asi kuti vanofanira kuremekedza kuti mudzimai uyu zvinhu zvaari kuita ari kuitirwa mhuri yake kana kuti ari kuitirwa nyika yake. Saka chatinokumbirisa ndechekuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe.
Asi idzo dzimwe nyaya dzamasimudza idzi muri kumbomhan'arawo here? Zvinofamba sei mukamhan'ara?
Kazhinji kacho nyaya dzakadai tikadzimhan'ara madzimai mazhinji vari kufema nenyaya yekuti hakuna kwadzinosvika. Kunyanya kumapurisa ndiko kwatonyanya uwe. Unoenda kunoripota nyaya yako, nyaya yako isedza vanenge vachida mari kuti vakubatsire, vanenge vakutaura izvozvo zvepabonde futi kuti vakubatsire. Saka kwakuti tichienda kwacho tinenge takushaya kuti tinoenda kupi kuti tiwane rubatsiro.
Muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association vanga vari parunare kuSouth Africa. Direct from Washington, The Voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana kuMalawi vanoti panofanira kubviswa mutemo wekuvarambidza kubvisa nhumbu. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano munyika iyi yekuti vanhu zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 vakabvisa pamuviri munyika iyi kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Munyaya dzezveutano, Zambia yatambira majekiseni emushonga mutsva unodzivirira kuti munhu atapurirwe chirwere chemukondombera cheHIV. Izvi zvinoreva kuti pasi rose Zambia yave nyika yechipiri kushandisa Jackson iri riri kushandiswawo muAmerica. Mushonga mutsva uyu unonzi Cabotegravir uye unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Mukuziya nezve nyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Frank Guni.
Mushonga uyu une zvakanaka zvikuru asi une zvimwe zvatinofanira kungwarira. Mushonga weCabotegravir ndiwo mushonga watakushandiswa kuno kuAmerica watova negore tichiushandisa kuno kubaya avo vanenge vaine matambudziko nekunwa ari mapiritsi. Wakanaka nokuti unobayiwa kamwe chete pamwedzi miviri zvinopawo munhu mukana nenguva yekuti ambokangana nezvazvo. Asi kuda kuti vanhu vazive kuti mushonga uyu unonzi Ndewe PrEP kana kuti pre-exposure prophylaxis.
Munorevei papapa mungatsanangura?
Kana tichiti pre-exposure prophylaxis tinoreva kuti uyu mushonga uyu hausi wekurapa utachiona weHIV asi kuti ndewe kudzivirira. Munhu anobayiwa mushonga uyu munhu anenge aongororwa akaonekwa kuti haana utachiona weHIV. Kana abayiwa mushonga uyu unozoita kuti iye ange agadzira masoja ekuti akasangana nemunhu ane utachiona mukana wake wekuti abatire utachiona unge usipo kana kuti wakanyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka mushonga wakanakira kuti kana tikabaya vanhu vakawanda zvinoreva kuti vanhu ivavo kana vakuzoita zvekusangana pabonde mukana wavo wekuti wabatire utachiona weHIV unenge wadzikira zvakanyanya. Asi tine yambiro hombe yatinenge tichida kuti vanhu vanenge vachitora mushonga uyu nemachiremba vazive.
Iyambiro ipi?
Yambiro iyi ndeyekuti toda kuti vanhu vasakanganwa kana kuti vasafarisa kuti sezvo pava nemushonga wavo wavanopiwa uyu saka vakungoita madiro ajojina nekuti pane zvimwe zvirwere zvavanogona kubata uye hakuna mushonga uri 100% kunyange iri nhomba. Zvandambotaura kuti mushonga uyu iPrep kana kuti inhomba inoita kuti munhu adzivirirwe kuti asabatira utachiona. Asi zvinogona kuti nepamwe vamwe vanopotsa vobatira utachiona uye kubatira zvimwe zvirwere zvinogona kuzovapinza muna sitaisireva kana kuti munjodzi hombe chaiyo chaiyo. Saka kana vanhu vatora mushonga ngavachirega kukanganwa zvavo kuzvibata nekugara vakazvidzora mukurarama kwavo kunyanya nekatakatarisa panyaya dzepabonde.
Zimbabwe ingakwanisa here kuti inge ichiita zvamuri kutaura izvozvi izvi tichitarisawo kuti Zambia inenge iri padhuze?
Tingati Zimbabwe kuda munzvimbo dzakaita semadhorobha nokuti zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa kuti vanhu vari mumadhorobha kana kuti mumaguta akabudirira zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa uye panenge paine mukana wekuti vanhu ivava vagone kuongororwa kutione kuti vane utachiona here kana kuti havana. Asi kuzoenda kumaruwa kana takatarisa mamiriro akaita Zimbabwe, Zimbabwe haina hwaro hwakakwana hwekuti tingagona kundotesta vanhu vari kunana dotitoko kana kwacheche tichiona kuti havana utachiona here. Hatina infrastructure yacho iyoyo. Saka infrastructure iyo kana kuti hwaro hunofanira kutanga huchinge hwatovakwa. Kana hwavapo then ndo zvinozoita kuti Zimbabwe ikwanise. Asi vari mumadhorobha hongu tinoti Zimbabwe ine infrastructure inogona kupindurwa kana kuti kitwa revamped kuti tione kuti mushonga unogona kupiwa here.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa kuburiswa kwevashandi vepamuzinda weAmerica kuHaiti uko kune vanhu vari kurwisana zvinotyisa mushure mekupandukira hurumende. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Zvokuitika weHaiti unoziva zvinorwadza chaizvo. Patanga gang violence again, inyaya yagara iripo kuHaiti. Magangs asikuda hurumende iripo right now yava Henry. Saka zvavaita vaataka ndofunga even presidential palace nema police stations. Ndingangoti vari kungoataka ma government institutions magenga yatoziva kuti akafira kukare from the 1950s. We know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagenga aya paakacreata yainzi matontoni makute maparamilitaries. Saka ndosaka tichiona nyaya yacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magenga aya achirwisa state government.
Vamoyo, zviri kuitika muHaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuvhiringa here zviri kuitika muAmerica USA?
Zvinogona kuvhiringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa paHaiti zvinoratidza kuti Haiti government yacho haisisipo for sure, yakakolapsa. Kwangosara kuti mapurisa nemilitary kutirayorwisa magangs aya. Saka zvichareva kuti marefugees achatiza, tagara tichiziva kuti kune problem already paborder nenyaya yemarefugees, especially marepublicans ava kuti marefugees haasi panobvumbudzotauye kuAmerica. Saka since Haiti iri padhuze neAmerica, tichaona vakawanda vachiva vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo, of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections. Tichanzwa naDonald Trump kuti Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuHaiti, saka nyika haisi safe. So it is going to become a political issue pamaelections.
Vanhuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari muVirginia muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri kuti muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Aiwa, ini ndine murume uyu anoti vamunangagwa rekedzai vatonge ndivo vakarwa hondo. Kati vamunangarwa vacho vavairwa hondo vari voga here? Vakarwa marwirichi hondo vari voga. Vakawanda vakarwa hondo navamunangagwa ivavo vanotoda kutongawo. Hondo haina kurwa nomunhu mumwe chete, yakarwa navakawanda vakawandisa. Vana baba vedu vakafira kuhondo ikoko, vakafa vasina mbousununguka. Vakawanda vamwe vanotova navo muzanu PF imomo. Isu hativengi vamunangagwa, hativengi zanu PF, asi tinovenga matongero avo vamunangagwa. Vanhu vanovenga matongero avamunangagwa ngaambobvawo kupinde munhu.
Infact, rimunangagwa Amazon autotamba nenguva. Nyaya yekugadzisa gukura hundi ndeyekutongoti iye pachake iye azviise kumapurisa ndokuti nyaya yegukura hundi igadziriswe, kwete kuti unotsvaga zvimachifi wogadza zvimachifi zvako wozviisa munguva inei zvisingazivi negukura hundi, ndozvoodana kuti uya tigadzise nyaya yegukura hundi. Makambozviona kupi? Kana vachinogadza nyaya yegukura hundi, ngavatsvake machifu anga aripo nguva iyoyo, navakuru vanga vakote zvana Charumbira zvana Fortune, vanhu vakudzidzira kuita politics. Hamuchisina munhu weculture netsika muZimbabwe wamunhu wepolitics. Nderimwe basa roda kutoti riiswe munhu wanoziva zvechivanhu zvetsika nemagariro, kwete zvana Charumbira zvava kuda kuitwa zvepolitics. Aiwa, hazvichizvo.
Makadi makadi zvenyu vanhu vamwari. Munoona kuti timu reri yarudzwa namunangagwa riariya ndo vanhu vasina kana basa nevanhu veZimbabwe, havana kana basa nemasankisheni avari kutemerwa, havana kana basa noupenyu hwavana veZimbabwe. Dei vanga vainobasa noupenyu hwavana veZimbabwe vaipaza here dzimba dzevanhudzorongopaza vanhu vasina mhosva vakazvigarira zvavari kutsvaka zvepokuraramira. Vanopaza dzimba dzevanhu havapi pokugara. Saka havana kana basa noupenyu hwavanhu, vane basa noupenyu hwavo. Because there's a difference between kutonga nekutungamira. Havari kutitonga.
Kune vanhu vezano, ndinoda kuti mundibatsirewo nokupindurawo mubvunzo uyu. Mwoyo yenyu inofara chaizvo muchisapota munangagwa kuti atsikirire zvinhu kuti zvisabuda zvegukura hundi, atsikirire kuti dzamara asazikanwa kuti akafa sei, atsikirire kuti vamasaya vakafa sei navamwe vese vandasiyo kudoma mazita. Munofunga here vanhu vezano kana kuti kunyange vechidiki vacho? Mangwana zviri pauriwo tichazokuonawo nyangariswa. Hamukanganisika, munoreswa pakutaura pamuromo mobva manyangariswawo sezviri kuitwa vamwavo. Tinozoti kudini nemi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzivamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Sezo ngwedi ya pera vatereri msakangani wukunzwa chirongwa cheduche live talk na 8 PM nasi apo tiri kutaura nyaya yenzara. Tombo kupaye msore na omuchidimbu vamwe vanamuzi na bizimisi veku Amerika vari muZimbabwe panguwa iyo kandra na makovu ne matete pakati penyika mbiri izi kurugwendi ramberi. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi anukone kene mfaro ndinwe New Blessing Zulu Dream Washington DC. Tukisi ya mina Gibbs Dube munaoze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.